Vemakere ke ava vafora kubva pa townhouse kuenda ku Harare Gardens vachikurudzira kuti nyika iite sarudzo dzakachena dzirikutarisirwa pakati pachikunguru nanyamavhuvhu. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vanoti vakakoka makereke akawanda mukufora uku.
Saka takakoka makereke ese emuno muZimbabwe kuti tifambe tiratidzire mukati menyika yeZimbabwe kuti chatinotsvaka ndechekuti tive nama elections ane runyararo. Runyararo gunopfuura kuti vana vangurova nichete. Runyararo pakuti vanhu vanzi vakasununguka kuti zvavanonzwa zvakanaka kuvakanyika yekwedu.
Vaendera mberi vachiti Zimbabwe Council of Churches ine makereke anosvika 26 ange akaungana pakufora kwanhasi. Sachigaro wekomission inoona nezverunyararo yeNational Peace and Reconciliation Commission retired Justice Selo Maselo Nari vauyawo kuzotsigira hurongwa uhu vachikurudzira runyararo pakati pemapato ezvematongerwo enyika.
Ndiye kutsigira peace. Awa basa redu sekomisheni ndiro kuunza runyararo kuvanhu kunyika yose hurumende kumaindividuals tiri kutsvaka runyararo saka ndauya pano sachairman wekomisheni kuzovatsigira.
Chirongwa chekufora nekukurudzira runyararo ichi ndechekutanga kurongwa nesangano reZimbabwe Council of Churches uye vanhu vakawanda vapinda mukufora uku. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimudzamiri.